manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 3, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezwiro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakawanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo dzimba dzekutongera dzimhosva kuchinoyi dzichangobva kuvakwa. Bato reMDC Alliance rinoti riri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro, asi bazi redzidzo yepasi rinoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka chose muzvikoro. Zimbabwe Warriors inoita mangange neSouth Africa mumutambo wekutanga wemakwikwi ekuenda kuWorld Cup 2022. Indiwe mimwe yemisoro yenhau zvedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana ane makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 4,449 vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vachisvikawo pazviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nezana rine gumi nevasere kana kuti 125,118. Vanhu vapora vaizviuru zana negumi nezvina zvine zana rine makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 114,197. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana masere nevashanu kana kuti 2,649,805. Vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri sezvinokurudzirwa vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana matatu nevapfumbamwe mwe kana kuti 1,673,309. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavhura dzimba dzekutongera mhosva itsva dzichangobva mukuvakwa muchinoyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachikumikidza chivakwa ichi icho chakatora makore gumi nemapfumbamwe kupedza, vaMnangagwa vati nguva yekurara pabasa yakapera, vachiti vashandi vehurumende vanofanirwa kushanda sezvavanotarisirwa. VaMnangagwa vati pasi pehurumende yavo zvivakwa zvose zvakatangwa kuvakwa zvinofanirwa kupedziswa.
Nguva yekuita zvivakwa zvisingapere yapfuura, pave nenguva yekuita zvimaprojects ose anofanirwa kupera nenguva. Mushandi wose anofanirwa kushanda sezvaakapindira basa.
Vachitaura pamusoro pekodzero dzevanhu pasi pemutemo, vaMnangagwa vati kuyananiswa mumatare chimwe chezviga zvinotarisirwa munyika kuti muve nebudiriro inoenderera mberi.
Also an enabler for the ultimate realization of other fundamental rights.
Kuyananiswa zvakanaka mumatare chinhu chakakosha mukuwana dzimwe kodzero dzemunhu.
Judicial remedies from the courts.
Vatiwo matare avavhura aya achaita kuti mhosva dzitongwe nekukurumidza uye ari padhuze nevanhu vachiti vanhu havachaenda kuHarare kunokwidza nyaya dzavo kuHigh Court sezvo yave muno muchinhoo iyi. Vamunangagwa vati havapindire mukutongwa kwenyaya mumatare nevatongi vepasi kana vepamusoro.
Ndinokuvimbisai kuti pasi pehurumende yangu handipindire munyaya dzematare.
Asi mutauriri webato rinopikisa remdct vawitness dhure vati vematongerwo enyika havafanirwe kupindira munyaya dzemumatare kuti nyika ibudirire.
Hapana kana ani naani zvake ane chekuita nezvematongerwo enyika anofanira kuita chinhu chingaonekwe sechiri kudzikisira masimba emajaji kana kuti mamajistrates mukutonga kwavo nyaya dzinenge dzichiitika.
Mutungamiri wenyika vatora mukana wanhasi kuyambira vose vari kutengesa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 kuti vasiye tsika yavati yakaipa iyi vachiti hurumende yavo iri kubaya vanhu nhomba pasina muripo. Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti vaise misoro pamwe chete kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ravati ratekeshera munyika vachiti zviri kukanganisa utano nemararamiro evechidiki. Vachitaura pachiitiko chanhasi ichi mukuru wevatongi vematare Justice Luke Malava vati nyaya dziri kuwanda dzisiri kupera kutongwa nekuda kwekusashanda zvakanaka kwematare nekuda kwechirwere checovid-19. Justice Malava vati vanopa rutendo kumasangano akaita seUNDP neUNICEF ayo ari kuyamura hurumende nekudzidzisa vatongi pamwe nekuvatengera michina yechizvino-zvino yekuyamura kuti vanhu vanzwe zvakanaka kana vari mudare.
The UNDP supports us in the training of judges, magistrates and support staff. They are also
UNDP inotiyamura kudzidzisa vashandi vedu pamwe nekutenga michina yechizvino-zvino inobatsira kuti vanhu vanzwe zvakanaka mumatare ose ari kumi munyika.
And the High Court in Harare and Bulawayo.
Chivakwa ichi chine mipanda misere yekutongerwa miviri yedare repamusoro reHigh Court, mitanhatu yedare repasi remagistrate court pamwe nenzvimbo inodzidzirwa basa nevashandi vematare kana kuti judicial training center. Vamunangagwa vaperekedzwa kuchinhoi nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchingurikashiri nemakurukota ane chitsama izvo zvanga zvichityora mutemo wekuungana sezvo vanhu vanga vakawandisa kudarika mazana maviri. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Batore MDC Alliance rinoti rakaita ongororo yemuzvikoro iyo inoratidza kuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo uye hapana kudzidzwa kuri kuitwa sezvo varayiridzi vakawanda vasiri kuenda kumabasa. Ongororo iyi inoti hurumende yakanga isina kugadzirira zvakakwana kuvhurwa kwezvikoro, varayiridzi vasiri kufara nemihoro yavo iri pasi uyewo vabereki vasina kunge vagadzirira kuendesa vana kuchikoro sezvo vasina kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu, tabata mumwe vatevedzeri vemutauriri weMDC Alliance vaFelix Magalela Mafa.
Ichokwadi kuti MDC Alliance tatevanhu takaita survey muma12 provinces awo akatungamirwa nemasecretaries of education province ichidzika kuenda kudistrict, ichidzika kuenda kumabranchi. Maprovinsi ese ari 12 kusanganisa Harare neBulawayo. Takaongorora tikaona kuti hapana zviri kudzidziswa, maticha ari kuramwa. Chokwadi zvikoro zvakavhurwa misuo, kwete education hakuna, fundo yemandorokwati hakuna, vana vari kungotamba vega. Izvo zvinotityisa nokuti zvichakonzera kuti COVID-19 isimuke zvikurusa kubva kuvana vari kungotamba vasingabatsirwe. Headmaster naDeputy ndivo vari kumanya-manya vachigadzirisa vana. Takaenda zvakare kumabhoarding tikaona kuti vana vari kufa nezhara, hapana chiri kuita, vabereki vanga vasina kugadzirira, inhamo chete.
Saka imi makaona kuti chii chakonzera dambudziko irori?
Chakonzera kudaro, hurumende yakadai nzira lockdown forever yaextenda, mangwana ikati zvikoro zvivhurwe, vabereki vakabva vakanganisa kuti vobata pati, Sakari maticha ane dambu zikuraure mari gurevi aruda 550 usa. Asi urumende irunguti avaiti. Asi mari zinji chimanya ichibiwa. Saka tirikuona kuti urumende haina kuita nyozi consultation. Haina kumbowana mataura nema stakeholders.
Saka zvinhu zvamunotidai zvaitwa kugadzirisa dambudziko irori.
Iye zvinezvi tiri kuti isu MDC Alliance. Kuti education yevana iendere mberi. Chizova bundutwe mangwana vana vaite mutungamiri wakanaka. Hurumende ngaimedze kuzvida nezvisvaro vya pride. Vadane inclusive stakeholders meeting, ma teachers trade unions, parent teachers association, political parties, civic organization vanodeala necivic education necovid-19. Nevamwe vese vanoonekwa vachibatsira kuti tiendere mberi. Zvino ZANU-PF government yaMnangagwa ine nharo havangendengi.
Havanga vari mumwe vatevedzeri vemutauriri webato reMDC Alliance vaFelix Magalela Mafa vari parunhare kuulawayo neStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bato reMDC Alliance harifanirwe kutaura kwarinenge risina kuswera vachiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka chose muzvikoro.
Munoona vajonga chinonetsa ndechekuti kune vanhu vanotaura kwavanenge vasina kuswera. Isu sebazi reprimary nesecondary education chinoswera tirimo muzvikoro imomo. Tichiona kuti vana vakapfeka mamaski, vatorwa matemperature, vakagara pamadeski rimwe nerumwe uye maticha ari kuenderera mberi nekudzidzisa nekuti tine denda recovid-19 riripo iri rakaita kuti zvikoro zvimbovharwa. Isusu tiri kutoenderera mberi nedzidzo, dzidzo redu riri kuenderera mberi. Vamwewo vachange vachingotaura vacharamba vachingotaura asi hazvitikonese kuramba tichipa fundo yepamusorosoro.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Dare redzimhosva ari kwaMutare nhasi raramba zvakare kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumurume akasungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana aive nemakore 15 ana machaya uyo akashaya panguva iyo aisununguka mwana wake kwamafurarikwa mudunhu reManicaland. Asi gweta riri kumirira murume uyu uyo anozivikanwa sava Hatirarami Mhomberume kana kuti vaEvans Mhomberume vaBrian Majamanda vaisa chikumbiro chavo chekuti musungwa atongwe achibva kumba kwake kudare icho chichanzwikwa svondo rinouya kana mutongi Amaylin Mungwari vavepo. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaMhomberume avo vane makore 26 ekuberekwa inhengo yekereke yemapostori kwaJohani Marange. VaMhomberume vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo pamwe nekukonzeresa kufa kwaAna Machaya. Ana uyo akawadzirwa nevabereki vake kuna VaMhomberume akafa mwedzi miviri yapfuura apo aisununguka pamuviri panonzi akaitiswa navaMhomberume. Masvondo maviri apfuura gweta ravaMhomberume vaBrian Majamanda havana kuda kupikisa dare kunyimwa kana kubvisa mari yechibatiso kwavo. Asi nhasi vakaisa chichemo chekuti vaMhomberume vatongo vachibva kumba musi wa30 nyamavhuvhu icho chichapinda mudare. Mutongi wedare Wellington Mukwengi vati chichemo ichi chinonzuka chete nemutongi wenyaya iyi Amai Mungwari kana vavepo. VaMhomberume vakarambirwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge mutuchisi wenyaya iyi vatiri vanhu muchikasira vapikisa vachiti musungwa hako dziri kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongo vachibva kumba sezvo akatarisana nemhosva hombe zvinopa mukana wekuti anokwanisa kutiza kana kukanganisa humbowo nevafakazi. Gweta ravo vaMajamanda vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chokubvisa mari yechibatiso kudare chave kutarisirwa kuzeyiwa. VaMajamanda vati vachakamirira zvakare kunzwa zvichabuda muongororo dzakaitwa dzekuda kuburisa pachena kana mwana akaberekwa uyu ari wavaMhomberume zvechokwadi. Gweta iri rinoti senguva dzose chikumbiro chavo chokubvisa mari yechibatiso ichikaraswa nedare repasi vanenge vokwidza nyaya iyi kudare repamusoro rehigh court makare muno mamutare mudare nhasi mange musina vanhu vakanyanya kuwanda zvichienzaniswa nemusoro wekutanga wakapinda nyaya yavamomberume masvondo maviri apfuura ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa relabor economists African Democrats kana kuti lead muzvaririnda masarira nevamwe vaviri vaenda kudare reconstitutional court nenyaya yekuti mitemo iriko inobata vana igadziriswe kuitira kuti vana vasaroorwe kana kumanikidzwa kuita zvepabonde vasati vabva zera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kuetare vatatu ava amai Jacqueline Sunday vati vanoda kuti dare reconstitutional court iro rakatombotura mutongo wekuti vana vari pasi pemakore gumi nemaseri havafanirwi kuroorwa risunde nhengo dzeparamende kuti dzigadzirise mitemo yakadai seMarriages Act neCustomary Marriages Act inova inobvumidza kuti vana vari pasi pemakore aya vanogona kuitwa zvepabonde navo.
Constitutional court yakatonga kare kuti vana vati pasi pemakore 18 years havakwanisi kunge vachiroora kana kuroorwa. Asina zvino parliament haisati yagadzirira mutemo unoita kuti tibvise mitemo yana marriage act, customary marriages act inotaura kuti vana vari pasi pe 16 years vanogona kuroorwa. Saka tiri kuenda zvakare kuconstitutional court kunotaura kuti tarirai muone vanhu vaya vamakati mutemo uyu hausaiite ngaubviswe havasati vabvisa mutemo iwoyo.
Muzvare Masarira vati chinangwa chavo nevamwe vavo ndechekuti mitemo yenyika ivandudzwe kuti isabvumidze kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere varoorwe kana kuwanikwa vachimanikidzwa kuita zvepabonde. Muzvare Masarira vati vanoda kuti mitemo iyi idzivirire vana kunyange vezvemachechi avo vanobvumirana nekuti vana vasati vabvezera vaende pabonde.
Towanika mumapoka emachechi achienda kunopikisana nezvakanyorwa mubumbiro remutemo. Zvakakosha kuti zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvizive kodzero dzemutemo kuti mwana ari pasi pemakore 18 haafanirwe kuroora, kuroorwa kana kuroora zvinenge zviri pasi pemutemo wenyika ino yeZimbabwe.
Mukuru Commission inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi amai Virginia Muwanigwa vaudza Studio 7 kuti commission yavo inoona sekuti kuroodzwa kwevana vasati vabvezera kana kumanikidzwa kuita bonde kunogona kugadziriswa kana mitemo inochengetedza vana yasimbiswa.
Nyaya yedambudziko rekuroodzwa kwevana vadi kana kupapa bonde kwevana vadi kunogona kuregedzwa kana tichinge tatora mitemo yakasimba inotaura kuti munhu wese ane makore gumi nemaseri mwana mudiki endi haafanire kunge achiwanikwa ari muwanano kana kuti achisikwa naye achiendwa naye pabode. Saka mutemo zveshuwa inofanira kugadziriswa.
Muzvare Masarira vaenda kudare vakabatana namuzvare Precious Musarurwa pamwe navamunyaradzi Midzi. Danho iri rinouya mushure mekutsviriridza kwenyaya Ana Machaya uyo anonzi akaroorwa ari mudiki akazoshaya ave nemakore gumi nemashanu achisununguka achibatsirwa naana Nyamukuta vekereke kwamarange kumanikaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nhasi vakurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvibayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 vakati ndicho chimwe chezvombo zvekuparadza nazvo denda iri. Vatiwo panoda kuitwa zvakawanda mukudzidzisa vanhu uye kurwisana nekuzengurira kubayiwa nhomba. Bazi rezvevashandi muAmerica razivisa nhasi kuti vashandirwi muAmerica vakangowedzera mabasa anosvika mazana maviri ezviuru zvine makumi matatu nezvishanu kana kuti 235,000 muna Nyamavhuvhu, chiratidzo chekuti mafambiro ari kuita nyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa akadzikira zvakanyanya panguva yeutachiwana hwemhando yedelta hunotapuriranwa zviri nyore hwedenda recovid-19 hwakanganisa mashandiro emabhizimusi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira dunhu reLouisiana muno muAmerica iro rakavhiringwa zvakanyanya nedutu mupengo kana kuti Hurricane Ida svondo rino. VaBiden vari kutarisirwa kuita hurukuro nagavhuna wedunhu iri vaJoe Bell Edwards kuti vaone kuti vangawedzere sei rubatsiro rwavari kupa kudunhu iri. dzimba zhinji dzakaparara, vamwe vanhu vakarasikirwa neupenyu, kukoma getsi nemvura yekunwa yakachena zvichishayikwa mune dzimwe nzvimbo. Hurricane Ida yakasvikawo zvakare mumatunhu anoti New York, New Jersey nePennsylvania, uko yakaparadzawo zvakare dzimba nemidziyo. Vanhu vashayika kubva kudutu mpengo iri vanonzi vanosvika makumi mana nevatanhatu kana kuti 46 pari zvino. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, mufundisi Chakangwenya, vanoti vanotenda Mwari kuti havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakarasikirwa neupenyu kuburikidza nedambudziko remafashamo emvura akakonzerwa neHurricane Ida kusvika pari zvino. Vanoti vakaona mafashamo emvura zhinji mune dzimwe nzvimbo dzakadai sezviteshi zvezvitima zviri pasi peguta ravo, asi pari zvino zvinhu zvave nani. Vangwenya vanoti chirongwa chavo cheZimusa Flea Market, icho chichaunganidza zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, chichaenderera mberi kunzvimbo yavari uko kusina kukuwadzwa nemvura. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chirongwa chatinacho mangwana kubva na 8 o'clock kusvika 6 o'clock chinonzi Zimbabwe Flea Market and Festival. Zimbabwe Flea Market and Festival. So vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviunza zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa. Vamwe vanotengesa madresi, vamwe vari kubika, vamwe nemakeke, vari kuuya kuzoshongedza New York nekuratidza nekutengesa tunhu twavo. Vanenge vachiridzwa music yeZimbabwe, saka Zimbabwe ndo iri kutungamira New York mangwana muHarlem. Saka haikune kuruza. 540 Lenox Avenue between 137 and 38, 540 Lenox Avenue, New York 10037. Dupa tenge tiri kubana 8 o'clock kuseni kusvika na 6 o'clock. So we are vana veZimbabwe, muuyezo tenga chikafu muchisadza nenyeve zvese zvinenge zviriko. The music tombotamba tiratidze New York kuti tiri pano vana veZimbabwe.
Tichiona kuti imomo muNew York makamboita chimvura mpengo iro vhiki rino, zvakamira sei pari zvino uye muchiri kuenderera mberi here nechiro kwachenyu?
Zvakaitika musi wechitatu, nemwana wangu taitofamba nemwana wangu CJ ichitofamba tikatona mvura ichikwira kusvika pamatai apa, imwe ichipinda mumasubway ichipinda zvasatamboona muNew York. But kuseni kwacho musi weThursday waiti ukamuka, so unongona zuva rakanyatsopenengeni, hapana kana zvauto kana sign yekurozva kuti pane zvinhu zvaitika. But unozongoonawo motikari dzimwe dzandakabondera bondera, aiwa haisi tiri right, because kubvira neThursday nanhasi hazvinhu zvitori right, weather iri right zvokuti.
Zvamira zvakadaro, chirongwa chenyu chiri kuenderera mberi here?
Chirongwa chiri kuenderera mberi zvachose, chaizvo. Weather inenge yakanaka, yaiti goche goche tifare.
Ava vanga vari mufundisi Chakangwenya veSalvation Army vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari muNew York. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chatatarika zvinotyisa ndokuita mangange neSouth Africa mumutambo wacho wekutanga we-2022 World Cup uyo watambirwa pamusha munhandare yeNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi zvaita mangange 0-0 mumutambo uyo Zimbabwe yanga ifanira kukunda kuti ipavise nzira yayo yekuenda kumafinari e-2022 World Cup. Kunyange hazvo yatambisa vatambi vayo vane mukurumbira saKnowledge Msona, Tino Kadewere, Marshall Munetsi naKama Billiard, Zimbabwe yatatarika zvinotyisa ndokutora point imwe chete chete panzvimbo yeese matatu. Vaona mutambo uyu vanoti Zimbabwe haifanire kuchema vatambi vanomwe vasina kuuya kubva kuEngland, nekuti South Africa yavatamba nayo yanga ichiroveka zviri nyore. Muteveri wechikwata ichi vaSimbai Mahati vari kushaya kuti chii chaicho chaita kuti maWarriors atatarike zvakadai.
Zimbabwe here munyama here mishonga here kana chii?
MaWarriors neBafana Bafana vagovana pointi mugungano rezvikwata zvina iro rinosanganisirawo Ghana neEthiopia idzo dziri kusangana manheru ano. Asi vakawanda vasara vaine mubvunzo kuti kana Zimbabwe ichitadza kukunda South Africa yakazara vatambi vechidiki, vachakundawo chikwata chepi. Momwe webararidzi ve Harare City, Fugai Tostao Kwashi, ano Zimbabwe, inofarira kuita gadziriro yakasimba kana ichida kubudirira mugungano iri.
Vakuru vebhora redu ngavaronge ma friend list. Timi jere kutamba ise, timi jere kubatana, timi ende kune cohesion. Prepare to fail or fail to prepare. Makasaronga zvakanaka zvinhu zvinyi hazvifambi.
Mutambo uyu wanga uri wekutsanga Benjani Mwariwari achigara pabonde semumwe wevatevedzeri vemurairidzi wema Warriors. Zimbabwe iri kusangana neEthiopia musi wechipiri svondo rinouya, zuva rimwe chetero Ghana iri kushanyira South Africa. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho tinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBelarus. Rave gore kubva zvabirirwa sarudzo yemutungamiri wenyika muBelarus, iyo yakanzi nepasi rose yakanga isina kusununguka pamwe nekujeka. Kuratidzira kune mutsindo kwakaitika kuchipikisa Alexandra Lukashenko, murume anonzi mudzvanyiriri weEurope wekupedzisira. Kuratidzira uku kwakasangana nekushandiswa kwechisimba kwakaipa nehurumende yaLukashenko, sezvinocherechedzwa negwaro rebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica raitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu muBelarus muna 2020. Vanhu vairatidzira vangangosvika vana vakaurayiwa, vamwe zviuru vakasungwa, vamwe vachirohwa, vamwe vachishungurudzwa uye kutoshwa nemagetsi. Kusvika pari nhasi vanhu vanodarika mazana matanhatu vachiri muusungwa zvisiri pamutemo. Pakusvitsa gore sarudzo iyi yabirwa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakashoropodza kuchengetwa mujeri kwevanhu vairatidzira murunyararo, kuvharwa kwemasangano enhau akazvimirira uye kuedza kwehurumende yeBelarus kunyaradza masangano akazvimirira pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Sezvakataurwa navaBlinken, mumwedzi yadarika utsinye hwehurumende yaLukashenko wakwira zvekupfuura miganhu yenyika iyi. Muna Chivabvu, hurumende yeBelarus yakamanikidza ndege yaipfuura nemuchadenga mayo kumhara nechinangwa chekusunga mutori wenhau anove chizvarwa cheBelarus. Mazuva achangopera, hurumende yeBelarus yakaedza kumanikidza mutambi wemitambo ari chizvarwa cheBelarus, Kristina Tsimanoskaya, uyo akapiwa visa rekugara muPoland kuti adzoke kuBelarus iye asingadi, nechikonzero chekuti akanga ashandisa kodzero yake yekutaura akasununguka uye kushoropodza komiti yezvemitambo yemaOlympic yeBelarus padandemutande. Mukupindura kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kukundikana kweBelarus kuzadzisa zvisungo zvayo pasi pemutemo wekodzero dzevanhu pasi rose, musi wa9 Nyamavhuvhu vaBlinken vakazivisa nezvezvirango zvakatemerwa vanhu pamwe nemakambani 44 senzira yekumanikidza Alexander Lukashenko nehurumende yake kuti vabvume kuti vane chekuita nekuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzezvizvarwa zveBelarus zviri munyika pamwe nekunze kwenyika. Vari kunangwa nehofisi yebazi rezvemari muAmerica inoona nezvekufambiswa kwepfuma dzevekunze, kana kuti Office of Foreign Assets Control, vanosanganisira makambani ehurumende, vakuru muhurumende nevamwe vanotsigira hurumende, vanotsigira udzvanyiriri hwayo une mhirizhonga uye kutyora mitemo. VaBlinken vakatambirawo zvirango zvakadzikwa neBritain neCanada pamwe nezvakaziviswa neEuropean Union musi wachikumi 24. Vakati America inorumbidza kushanda pamwe neLithuania nePoland semuenzaniso wechisungo chepasi rose chekutsigira shuvire yeutongo hwejekerere yezvizvarwa zveBelarus. Vakati vacharamba vachishanda nepasi rose kunongedza vose vari kutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza vanhu muBelarus, vakati tinomira vanhu veBelarus mukutsigira kodzero dzavo pamwe nerusununguko rwavo. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezvimwe zviri kuitika munyika pamwe nekuno kuAmerica, uku kune gungano reZim Expo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu abalezimoda kazibe roadworthy bazirejistwe zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months.
Ibandla le-MDC Alliance selikhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza ekukampani yezupho ngokuvumela ezinye imoda ukuthi zithwale abantu.
Lusizi ngokuthena kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni semadefelelendi esokuthi akhulume udaba lwe-background lomgabe ngesikhathi vele lelo kudabala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume.
Wayengumanje kobulawayo njalo elilunga lebandla le-ZAPO umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Woza Friday namuhla silomculi we-rumba u-Honest Khamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalaje lakhe elitsha alethule ebambisanelo Ellen Ndoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ibandla le-MTC Alliance likhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza kwinkampani yezopho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Njalo lanikeza uhulumende amacebo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Emabhasini la obona ngenhlelo zemota zokuhambisa kuleli bandla umnumzana Settlement Chikwinya uthi amacebo la abalisa ukuthi abantu beqhelelane emabhasini la ehlanzwe kokuphela, njalo wonke owagadayo avale amakhala lomlomo nge-mask. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhleze esithi kufanele kusetshenziswe amabhasi lemichova ezukho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, njalo uzengezelela lezi izimota. Ukhuthaza amapholisa ukuthi ahluthune imota ezingabhalisanga kwinkampani yezukho, kodwa wazithwala abantu, njalo okwamanje abazigadayo sebezabhadaliswa imali yefayini. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Sonke kambe si over 13 million eZimbabwe sokuza kuthiwa abasigadi izupho. Emadlambuzi ayikho izupho, etsholotsho ayikho izupho, amatitsha okuthiwa kayefundisa emaphandleni uzahamba ngani njengoba amabhasi wonke ayihambe emareserva sathathwa ayasebenza emadolobheni. Hambe izupho leyo efoselwa abantu ngenkani, kunani kulenyosimbe kugcwele imfayo nale COVID ukuthi abantu bahle bachabalale, bakhwehlelane, baphefumulelane, akula okuthiwa social distancing, abantu baphonga ukuhlala kungani izinhlanzi ezisemagabheni.
Manje udaba lolu lungalungiswa njani njengoba sibona ukuthi ayisikho kwakuqala ibandla lakho labanye bekhonona ngenkampani yezupho kumbe ukusilela kwemota zokuhambisa?
Thina asifuni udlame, kodwa mbona ngani abantu kabalandele i-constitution eyokuthi uma sebehlukumezwa bona benzani. Ukuhlupheka kuzala izimfa eziningi, i-depression le-stress ukuthi ingqondo ingacina sidubekile, umuntu uyaphongua uzokuthiwa uwile. Abantu kabavuse umhlongo bakhangelane lesilo, hashi ukuhlala lisithi liyahlukumezwa lina lingazivikeli. I-constitution yeZimbabwe ithi kule self-defense. Uma wena sobona ukuthi sebefuna ukuthi uyengena kuzupho usazi ukuthi ungabamba umkhuhlane we-COVID, ufanele ukuthi uzivikele. Thina sikwazi ukuthi imshikashika yaqala ngamaphoyisa, ngamapholisa sebevaliwe ukuthi bangasebenzisi amakhombi. Yizi iningi yazo izimota zamapholisa azama lawo ukuthi aziphilise. Sokusingena labanye abantu labo abalezimoto ezincinyane ukuthi baziphilise. Kungenani sithi i-privatization ukuthi abantu abalezimota kazibe roadworthy, baziregistre, zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho, abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months, bona bebhadalwe ngama RTGS, kodwa abantu abanye babhadala kuzupho ngamayusa. Konke lokhu ikuchaphaza abantu, ikuhlukumeza abantu, ikubamba abantu ngaphandle kwesandla. Kungani umakiti ungamfaka ekhoneni la uyeka eze kubambe intambo? Yikho ke siyacwicwiza sithi vusani umhlongwa, lizivikele. Thina be-MDC siyabe lokhu sitshela amazwe, sitshela ilizwe ukuthi into eyenziwa izanu phefa ilunganga. Khathesi selizabe lokhu lihlupheka lize likhohlwe ukuyarejesa linqaphe kuvote ingcosana. Mahlabe Zulu, vukanini.
Lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxe naye ekobulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebe izigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2.6 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. Lokhe uhlelo lolu lwasungulwayo elizweni sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.6 million abahlatshwe ijekiseni yesibili. Ngokutshona kwelanga layizolo kubikwa kulabantu abalikhulu lamatshumi amahlanu lasitshiyagalombili i-158 abahloliwe batholakala bele COVID-19. Leli gciwane libulele abalitshumi lanye 11.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Wayengumantshi wobulawayo njalo elilunga lebandla lezapho umnumzana Jansen Mkandla kasekho. Indodana yakhe umnumzana Sikhumbuzo Mkandla uthi uyise obeneminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisitshiyagalombili lanye i-81 ubhubhele edolobheni leli. Kavezanga ukuba uyise ubulewe yisifo bani. Uthi okwamanje sebelungiselela umngcwabo. Umufi obelwela ilungelo loluntu wake watshela wayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ukuba axoliswe ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sombhoxazo we-Gokraund. Umnumzana Mugabe wala ukwenza lokhu wathi umnumzana Mkandla wakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba balobudlelwano lohulumende ngaleso sikhathi kulandela isicelo sakhe lesi. Wagcina ebaleka iZimbabwe wahlala kweleBhilithani. Uphindele ekhaya ngomnyaka ka-2017 uMgabe esesusiwe esikhundleni sikamongameli. Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Patrick Ndlovu utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi umufi wayeyindoda emadodeni.
Lusizi ngokuthena kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMadebelelendi esokuthi akhulume udaba le-Gokraund lomgadi ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume. Bekuyisikhathi abantu bebotshwa bejikelwe ejele ngokuvula umlomo nje uthi Gokraund.
Akubeke sibulele amafitshane ngakhonoko.
Uba Mkandla ngesikhathi esebenza kugovernment engu-regional magistrate wabakwazi ukuthi acele uMgabe bekumeeting amtshele ukuthi avume i-Gokraund, amtshele ukuthi alungisele laba abahlukumeza ngesikhathi se-Gokraund. mwabe kwaba kuyinhlawulo kuyikuxolisa kuyikulabhela osekuhambile ubaba umkandla i-government yakithi ayikalithathi lelo nyathelo nomgaba wakhona sezewahamba la kuphele sikubonayo ku-government kathesi nje imizamo yokuzama ukumbambatha kodwa ayikathathi inyathelo lokuthi ikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani ngoba uze kube le ndlela engqubela phambili kumele kukhulunywe iqiniso ngokwenzakalayo kwenziwa ngubani sesingadinga maybe ukuthi wayesenzelani kodwa kuqakathekile ukumgqoka ukuze sihloniphe sikhumbule abantu abanjengabomkandla lalapho abanye abashabalalayo liqiniso kumele likhulume.
Lo ngumnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekoBulawayo. Umongameli Joe Biden weMelika namhla wethekelela isabelo seLouisiana lapho kulomonakalo omkhulu odalwe lizulu lesikhukhula uHurricane Ida elibhidlize izakhiwo eziningi lachiya abantu bengelamizi, umlilo wamagetsi, ukudla lamafutha ezimota. Izulu leli libulele abantu abafike phose amachumi amahlanu, 46 eNew York, New Jersey, Pennsylvania lezinye indawo lakhukhula amabholoho. Izindlu lokunye ezabelweni ezitshiyeneyo. Umongameli Biden uthi uhulumende wakhe uzanceda bonke abehlelwe ngumonakalo lo. Odabuka eZimbabwe ohlala e-Upper New York, umnumzana Busani Mbusontini, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi baningi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu leli elesikhukhula.
Izulu lakhona sibili leli lanokuthi nxa likuthole uphandle kumbe udrayiva hayi impilo yakho ibisekudenja kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanyangani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulele izulu leli endaweni zenezo ze-New York ne-New Jersey. So singathi-ke abantu kusizwa kuthiwa bafisa ukuncedwa, bafisa ukuncedwa ngani ngokuzwa kwakho khonapho?
Yeah, I think inxa yokuthi kusiba lezulu elinje elifulada izindlu, into yokuqala efunakalayo i-shelter. Kusuka ku-shelter then ama-long term umbama immediate you know needs ukudla, you know, lento ezinjalo njalo. So kwesikhathi abantu laba vele ngoba ama-basement amaningi ase-floodile, nxa se-floodile indlu yakho ayisahlaleki. So somele umelele ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi ehle ukuthi ku-vacuume wona ama-basement lawa izindlu zi-dry. But into eqakathekile yokuqala vele i-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezingokudla lokuninginingi.
Ye, so ungabatshela usethini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenza kankulunkulu. Into enje, anje besixoxa nje vele ukuthi mina bonke embazothi ngo-Ida vele hhayi, omama othi ngo-Ida vele babe anta balolaka. So mbona ngangikho kwenzakaleyo, ikwenza kankulunkulu kulanto esingakwenza. Oqatshele ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded ungathathi ama-chances ama ukuhlala kiyo ngoba kungenzeka ukuthi iwe. So hayi, nxa kule ndlu yakho i-flooded zama umzamo wokudinga i-alternative you know shelter for now. Lokhu kwenza kankulunkulu akulati esingalwenza, kodwa hayi i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.
Lo umnumzana Busani Mbusontini obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseNew York khonapha eMelika. Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane.
Italy le Supreme Court kwele melika lithi kalisuze limise okwamanje umthetho esabelweni seTexas ovimba abaningi abafisa ukukhipha izisu esabelweni lesi. Abaphikisana lo mthetho lo bebefuna idale leli likumise lokhu ngoba baningi abalandela umthetho wakudala okukhipha izisu. Isabelo seTexas City akumelanga umuntu akhiphe isisu esesile nyanga leviki. Umongameli Joseph Biden uthi umthetho owethulwe yiTexas uzaphazamisa abantu abaningi eMelika ngoba ulakho ukwethulwa kwezinye indawo elizweni lonke. Lokhu kwethulwe yi-Associated Press lomsakazo we-Voice of America. Amapolisa esabelweni seZamfara kwele Nigeria adinga abantwana besikolo sekhaya abangamathumi ayisikhombisa lantathu 73 abathunjwe ngabantu abahlome baphelela abacatshangelwa ukuba ngabalecaja. Amapolisa atshele umsakazo we-Voice of America ukuba amalecaja la kukhanya edinga imali yokufumbathiswa engakakhululi abantwana laba abagoqela abangamathumi amahlanu lantathu 53 abangabafana labangamathumi amabili 20 abangamankazana. Abadabuka kwele Afghanistan abaphumelela kuhlelo lwe-US lottery visa balakho ukwehluleka ukuya kwele Melika kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngumalucaca eTaliban. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kuvaleke imingcele kwele Afghanistan kulokhu kusalungiswa amaphepha abaphumelele kuhlelo lolu olwenziwa emhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi zokulondolozwa kwembali zithi kuqakathekile ukuthi kube lembhalo yokulondoloza imbali yelizwe ezingasetshenziswa ukwenzela ukuthi ontanga bethole ulwazi kwelakusasa. Osakhulayo umnumzana Nyasha Kwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi ulobe igwalo lesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. UMichael ve Studio 7 exoxa lomnumzana Kwazemba nalolu gwalo.
Leli bhuku ngilibhale ekubeni sengike ngahlala phansi ngabonisisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no, into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe leli esikilo sithi salikhulula kodwa hayi akuzange kusisize lutho. Kekho ibhuku leli sibe the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi ukulwa lokho esisilwa ukuze sizikhulule.
Njengo sakhula ayo kuyini okukhuthaze ukuthi ubhale lolugwalo?
Okunyenze kwangikhuthaza ukuthi ngibhale igwalo leli ukuthi ngibonile ukuthi elizweni lakithi ukhululekile ukukhuluma kodwa after the speech awusakhululekanga. Kukhona ukuthi unyamalale, kukhona ukuthi uchaye, kukhona ukuthi kwenzakale something kuwe. So ukuze sibe le voice eningi ngicine ngihlala phansi ngabhala lolu gwalo ukuthi ngibe le voice yami eningi abantu abaningi bazokuzwa ukuthi hayi uGwazemba ulani alakho enhliziyweni. Ngikho kungenze nje kwangikhuthaza ukuthi ngivale leli bhuku elizotshengisa ukuthi sime ngapi njengelizwe njalo siya ngapi njengelizwe.
Leli bhuku lithinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe. Khangela okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota. Ubona ngani kukhona esingakufunda na njengabasakhulayo?
Ye, kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele, bazimele, bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani. Njalo lesi sitha siphetheni, sijonge ukwenzani. Okwenzakale kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu beseZambia solukhanya bakwanisile ukuzilwela bazikhulula kubantu kade besithi bazabe bezoletha utshintsho ikanti labantu abazoletha utshintsho bazobhidliza. Njoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke beZimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini sirejista ukuvota. Ngiyathemba ukuthi ibhula liza khuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazinela, bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavoti ethu esiwavotileyo akhanye.
kuyini okufisa ukuthi ozabala leli bhuku akufunde okumayelana ngembali yakwele Zimbabwe?
Ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi, kustruggle for a free Zimbabwe, kustruggle yedemocracy ukuthi sisuka ngapi, njalo sisiya ngapi, njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi. Njengelizwe leZimbabwe ngikhanyelela ukuthi bafunde into eziningi, babone ukuthi isitha esilwa naso is bigger than what they think, and bafunde ukuthi sibambane njengentsha, sibambane njengelizwe leZimbabwe, bafunde ukuthi to protect their own vote, bazwisise kahle kahle lembali yegugu round ukuthi yasuka ngapi, njalo isiya ngapi, iqonda ngapi, kumele kwenziweni ukuze siqolelane sidlule kuleyo iparty yegugu round. Ngoba kunje sikhuluma ngegugu round, abaningi ungakhuluma le ntsha phandle, ngithe mambhalele libhuku ngingaxoxa labantu abatsha kakhulu, ngibabuza ukuthi lizwisisane ngegugu round. Abaningi babe kutshela ukuthi asikwazi ngakho, akwadlula its past, but sifuna bezwisisise ukuthi into why sikhuluma ngakho ukuthi igugu round yayingasonto encane, it was a genocide.
Hayi, isikhathi sesedlule kumangoyi nyasha gqiba lengxoxo.
So abafuna lolu gwalo bengangithinta ku +26377649813.
Lowo ngumnumzana Nyasha Kwazemba, mlobi wogwalo olulesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. Obexoxa ecingweni lo Mike Obe we Studio 7. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors libe ngujikile obhanqa 0-0 lele Bafana Bafana elase South Africa namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Athani azabhekana amaqembu athile ama-Warriors elaseZimbabwe kanye nele Bafana Bafana elase-South Africa kungeleneni elisekulitshayela emambuleni. Lempumelelo ithe omabili la maqembu elomhlomelo owodwa ngalinye kusasa ka-Group G isemidlalo yokudinga amaqembu azancondisa kunkezo yamazwe omhlaba e-World Cup Qualifier. Obebukelela umdlalo osibonakaliso Ndlovu uthi umdlalo wanamhlabe kuyisidudu ebesingabukeleki.
Ibhora lakhona belingachazi. Ngazi ukuthi kumbe ukuthi ama players amaningi aweZimbabwe asakwanisa ngokubuya le South Africa layo. Lamhle bengandlaleli ukungicaceleyo. Ngingazi kumbe ikhokho nokuthi league yabo layo isanda kuqala. So kuyaphambila ngazi sibili ukuthi singakwanisa ukuqualify thina eZimbabwe.
IZimbabwe le South Africa zikusibasa ka group G ndawonye le Ghana kanye le Ethiopia zona ezidlala namhla ebusuku ngomvulo mhla ziyisithupha. Iqembu le South Africa lizemukela ile Ghana ukuthi leZimbabwe lizavakatshela kwele Ethiopia ngolwesibili mhla isikhombisa. Ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu azaqeda ihlezi phezu kwezibaya ezilithumi azafakwa embizweni yaxegwe. Kugcine kusele amahlanu ukuyiwaza kuyadlala komncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni laseQatar ngomnyaka ozayo. Umqhutshelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe leSouth Africa uqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo, lapho iqembu leZimbabwe elizintshantshu zomdlalo wenguqu wabesifazane eleBlack Rhinos lizadibana lele Mamelodi Sundowns laseSouth Africa kudingwa intshantshu zesigaba seCOSAFA. Iqembu elizanqoba kusasa lizakuyaphatheka imidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ezaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ekupheleni kwalonyaka. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Woza Friday namuhla silomculi weRumba uHonest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Allen Ndoda. UMadala Boy ucula ekwele South Africa njalo idlalade lakhe leli lilesihloko esithi Impi Yamatshe. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Dala Boy ungomunye wabaculi bakuleli abalohlonzi asebele minyaka leminyaka besemculweni. Nangu elonda imbali yakhe
emculweni lana ngiqale ngo-1986 ngisafunda phela ngumfana wasesikolweni ngiqala music kwaze kwathi ngo-1997 ngemva kokuba sengike ngacula lamanye amaqembu afana laboNdolwane Super Sound ke ngingomunye womsunguli walelo qembu. Kodwa ke okwaba kuhle kakhulu ngo-1997 lapho engaqala ke ukurekhoda idlaladla lami lokuqala. Ngiyaziqhenya ukuba ngizalwa intombazana yasesikhalangeni njalo ngilabo khona lokhuyana ukuthi ngumuntu wasemalawe ngilinyasa ngizalwa ngubaba okuya emalawe.
Idlalante leli lilengoma eziyisithupha ezibalisa ethi likhona na umangobongobo eqede ejika impi yamatshe liyasewula kanye lale ethi udlala ngami. Litholakala njani idlalate Dallas?
Uma ngabe ufuna ingoma yakwazi ukusithinta ku 081 736 1796. Bese kusithi ke kwabanye abakude kakhulu siyakwazi ukuthi singene kuma digital stores ku YouTube nikwazi ukudownloada izingoma.
Abalandeli ubachiyela wapi amasu?
Ngizathanda ukubonga kakhulu abalandeli, ngibonga kakhulu yena kwayena uAllen ukuthi sikwazile ukusebenza umsebenzi wethu utshengisele njalo uthando lokuba umculo uyawuthanda ngokuza from ebuya eEngland landa ukuthi ezokwenza idlaladi lelo kuJupiter. Ngiyabonga ngimi uMadala Boy inyasa elidala ngisana wona ngeshukalanga abanondiziwa kwazo ngiyintalazi siwonge kakhulu nakubalandeli.
Uphuma ke enkundleni uMadala Boy ehamba lo Allen Ndoda ngale
siuphiwa ngu-Honest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy kudlalade lakhe elitsha alithole ebambisane lo-Allen Ndoda. Bacula ke bese-South Africa. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance elikhuthaza uhulumende ukuthi alungise elithi ingxabangxoza ekwinkampani yezobukho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Wayengumantshiki obulawa njalo elilunga lebandla lezaphu uMnumzana Johnson Mkandla kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga nisithi libe lempela viki enhle.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.